zvakataurwa navamutoli kuti hurumende haisisina mari yekupa kumapazi ehurumende hazvina kuita zvinhu zvakatishamisa. Tichitarisa mamwe mabhajeti emamwe makore apfuura, taiona isusu kuti mari yavanenge vati ndiyo iri kupiwa kumapazi ehurumende, patinozosvika kupera kwegore haiziriyo mari yavanenge vapiwa. Vanenge vapiwa kana less than 45% yemari inenge yataurwa pakutanga pegore kuti ndo yavachapiwa. So tinototi zvakatonaka kuti vazotibudira pachena kuti hurumende haisisina mari, nekuti zvinhu izvi zvinova zvinhu zvanga zvagara zvichizikanwa, zvinova zvinhu zvanga zvagara zvichioneka kuti hurumende haisisina mari.
Chii chamungati munoda kunyanya kunzwisisa, amai Mutambasere?
Takatarisana neizvozvo, tinozoda zvakare kunzwisisa kuti ko chii chiri kuitika, mari iri kumboenda kupi. Takambobvunza zvakare muna 2020 IMF yakatipa aya inoti maspecial drawing rights aisvika kuma $650 million, asi pare zvino hatina nzwisiso yekuti mari iyi yakashandiswa kuitei. Navamutuli vakambotaura sekuti vachavaka zvikoro, maboarding school, vakambotaura sekuti pane zvimwe zvichaitika zvichabatsira zvipatara, asi kutaura kuno hatina chatakaona pajekerera kuti ndo chakashandisirwa mari iyi. Zvakare tinenge tichiona kuti mari yatinenge tichinzi tiri kukwereta kune dzimwe nyika inofanira kunge ichiuya ichipinda maprojects akaita sekuti tiri kuwedzera magetsi munyika, tichikurudzira infrastructure yekuhwange, tichikurudzira infrastructure yekukariba. Asi zvakare kusvika nhasi uno hapana chatati chaona chekuti chinoratidza kuti maproject aya akatangwa akapera. Tinenge tichida futi zvakare kuti tinenge tichitaura isusu kuti pane hungori huri kuitika munyika, pane mamiriyoni amamiriyoni ari kubiwa. Takaona mari dzakabiwa nenguva yecovid nemadrugs contracts, tikaona zvakare mari dzaida kushandisirwa renewable energy, but asi hatisi kuona vamutuli vachiteverera mari dzenyika, hatisi kuona vamutuli vachienda kune vanhu vanozivikanwa kuti vanhu vakatora mari dzenyika vachitora mari iyoyo kuti ishandisirwe zvinhu zvinoita kuti nyika iende mberi, kuti ishandisirwe zvinhu zvinoita kuti vana veZimbabwe vave nekurarama kwakanaka.
Amai Mutambasere, sokuona kwenyu ndezvipi zvikonzero zvinoita kuti Zimbabwe isawana mari sezvatiri kuona?
Chinoita kuti nyika yedu isaita mari inyaya yekuti productivity yedu yadzikira zvisingaiti. Tinoona kuti iko zvino nyangwe mukaka chaiwo tiri kunotenga mukaka kune dzimwe nyika, tiri kunotenga kana chibage kune dzimwe nyika, tiri kunotenga wheat kune dzimwe nyika, zvichiratidza kuti kana agriculture yedu, zvirimwa zvedu, hazvina kumira zvakanaka. Asi tinenge tichitaurirwa isusu kuti kune mamiriyoni akanoiswa kucommand agriculture, asi mamiriyoni iwaya hapana chatinoona chakabuda maari, zvinova zvichiratidza zvakare kuti pane hungori hunenge hwaitika kuti mari iyi ibude muZimbabwe isashandiswa zvainenge yakanangana nazvo.